Masikata akanaka vatereri, tinosangana zvakare masikata anhasi uri musi wechishanu mbudzi 17, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti tinokwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi apo tiri kutepfenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast.
Chiitiko ichi chapa kuti vanhu vakawanda vanyunyute, vanhu vakawanda vanga vachifara zvikuru kuti vamugabe havamo havakwanisi kubuda pamba kana kuti vari patendati pachirungu house arrest. Saka vanhu vakawanda vari kunyunyuta vari kuti vamugabe vangangoramba vari pachigaro zvikuru sei zvichiteera mashoko esadhaka.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoonekwa kekutanga muruzhinji kubva patorwa masimba nemauto. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rine mukurumbira munyika rinoti vanhu vanonzi vakasungwa nemauto vanofanirwa kuendeswa kumatare edzimhosva sezvo mauto asina kusendeka bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaonekwa kekutanga muruzhinji nhasi kubva patorwa masimba nemauto apo vanga vari munyarikani akakosha pakupedza zvidzidzo kwevadzidzi vepaZimbabwe Open University muHarare. Kubva pakaziviswa nemauto kuti ndiwo anga ambofanobata masimba, vaMugabe vanonzi vakanga vakangochengetedzwa vari pamba pavo kuBorodale muHarare. Mukutarisa zvinoreva chiitiko ichi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Chiitiko ichi chapa kuti vanhu vakawanda vanyunyute, vanhu vakawanda vanga vachifara zvikuru kuti vaMugabe havamo havakwanisi kubuda pamba kana kuti vari patendati pachirungu house arrest. Saka vanhu vakawanda vari kunyunyuta vari kuti vaMugabe vangangoramba vari pachigaro zvikuru sei zvichiteera mashoko esadhaka. Saka vanhu vakawanda muZimbabwe vari kuti vachaita mukombera pamwe namao veterans ari kuita musangano paweekend apa vachitaridza kuti vanoda kunyunyuta kutaridza masoja kuti zvavanga vaita zvakanaka asi vonge voda kuita zvinyekenyeke kuregera vaMugabe vachiita madira ajojina kana kutambanuka zvinyemba. Vanhu muZimbabwe vanofunga kuti vaMugabe vanofanira ngoti vasiye zvavo basa pawanikwe vamwe vanhu vanoendereresa nyika mberi, nokuti nyika yareruka somusha watamwa kutsvaguni somutakura nemhaka yavaMugabe vanorega vanhu vachiba zvavo ivo varipo. Saka izvi zvinenge zvatsamusa vanhu vemuZimbabwe vakawanda zvikuru kwazvo vanoda kupinda mumugwagwa kuti varatidze kuti vanga vafarira zvaita namasoja, asi zvokuzoregedza vaMugabe izvi zvingange zvisina kunaka.
Asi katichitarisa zvakataurwa neivo vemauto vakanga vari kuti ivo havana daka navaMugabe semutungamiri wenyika, asi vakange vari kuda kuchengetedza avo vari kuita zveuori. Pane zvimwe here zviri kuitika zvatisiri kunyatsoona?
Isu manziro yedu tiri muZimbabwe ndeyekuti vechiuto vaitaurira navaMugabe zvakanaka kuti somunhu akarwa hondo vanoda kuti vasiye basi zvakanaka vachisiyirawo umwe unovateerera kuti aendesere nyika mberi, nokuti vanenge vanga vakonewa vaMugabe vachizvikomberedza navanhu vanobamba zvinoondonga nyika. Tiri kufunga kuti vemauto achiri kunyengetedza vaMugabe kuti vaende, asi mashoko anotaura nesadhaka anotamwisa ruzhinji rweZimbabwe zvekuti mwoyo yavanhu yeZimbabwe yakatumba. Vanhu vemuZimbabwe vane discipline, vanga vachida kuti zviitike murunyararo, asi mashoko anotaura nesadhaka angangopa kuti runyararo rwanga rwuriko zvizotadza kuti rwuenderere mberi. Asi tinokunga kuti vaMugabe vachaita somunhu mukuru, munhu avane 93 years, kuti vaone kuti pavasvika apa hapana zvimwe zvinyowani zvavangapa zvakanakira munyika nezvinonakira vaMugabe nezvongoti vangosiyawo basa vasiyire vachatemwa dzinopfachuka.
Iro basa riri kuitwa navaMugabe nhasi pachiitiko ichi nderei chaizvo? Vanowanikwa vachizotaura here? Vanowanzoitei kana vaenda pachiitiko chakadai?
vamugabe vakura asi vamugabe vasati vakura vaiwanika vachimira mira vachikepa munhu wese unenge agraduata ibasa rinoremera vamugabe iri tinofunga kuti vamugabe tinofanira kuva respecta iyo vanofanira kuchiti respecta nokungoti vachiti ah pandakasakura pakakura chimboita iwo nokuti vamugabe vakaramba vachidaro tichaona vanhu vachifora mumugwagwa paweekend apa kana kuti tichaona vachiimpichiwa neparliament next week netuesday nokuti vanenge varatidza kuti zvekutaurirana vanenge vatadza kuti zvidini zviitike.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachitungamira sangano reptuz Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo namavhilas musanganya uye westudio 7. Zvichakadaro mutungamiri wesangano revakarwa hondo yerusununguko vakris mutsvangwa vari pakati pekuita musangano nevatori venhau muHarare. Tichakupai zvizere munhau dziri kutevera zviri kubuda kubva kumusangano iwoyu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vanoti vanhu vanonzi vakasungwa nemauto vanofanirwa kuendeswa kumatare edzimhosva sezvo mauto akazivisa kuti haana kubvuta masimba zvichireva kuti bumbiro remutemo wenyika richiri kushanda. Mashoko ari kubuda anoti gurukota rezvemari vaignatius chombo pamwe nemunyori muboka revechidiki muzano pf vakudzai chipanga vakachengetedzwa nemapurisa uye mamwe mashoko asati atsinhirwa achitiwo makurukota anoti muzvinafundo jonathan moyo vapaul chimedza pamwe navasevhia kasukuwere vanogona kunge vavo mumaoko emauto. Ngatinzwei maonero avamandevere.
Nanekanichokuti mauto zimbabwe haana kutaura kuti vaita kuri patariso dzaconstitution here saka zvinhu zvazvina kujeka zvisina kujeka zvinoreva kuti mutemo unofanira kunge uchishanda ende vanhu vari muusungwa vemauto vanofanira kuona kuti ivo vavaisa kudare redzimhosva zvinotaurwa neconstitution nofanira kunge ari muusungwa emaawas anokwana 48 akaramba ari muusungwa apera izvozvo zvovati sungwa hwaanenge ari hune huri kudza kwemutemo amadzi vasungwa dzinokwanisa idzo kuenda kuhigh court kundokumbira kuti vavo vanhu vatwe inonzi habeas corpus inotirwa nebumbiro remutemo.
Asi kana mauto akanga asina kuburitsa pachena kuti vanhu ivava ndo vanavo vari mumaoko avo uye vakachengeterwa kupi zvinokwanisa here kuti hama dziende dzichinongedza kuti mauto ndio ane hama dzedu?
Zvinokwanisa kuti hama dzinongosanganisira ivo mauto acho nevese nechekuita nekuchengetedzwa kwemutemo vanongovatora sevanhu vane vanhu ivavo asi vakatorwa vanhuava zvinogona kudaro kuti hama dzakaona kuti vanhu vakatorwa nevanhu kana vanga vari maimshini kana vanga vakaita sei vanokwanisa kudaro.
Ko zvanga zvisiri pamutemo here kuti mauto ati paakabata vanhu ivava abva angovaisa mumaoko emapurisa?
Zvaigona kudaro kuti pavakabata vanhu ava ndozvavaifanira kunge vakatoita kana vanga vane mhosva dzavanomenedzerwa vaifanira kunge vakabatwa voiswa mumaoko emapurisa. Mapurisa ndivo vanoziva kuendesa vanhu ari redzimhosva nezvimwezvo asi zvandambotaura paya hazvikujeka pachena kuti mauto atora here mapurisa vekunyika kana kuchive zvovari kuzviramba.
Saka kuenda mberi zvii zvingaitwa panyaya iyoyi?
Nemaonero angu ndinofanira kuti mauto nevanhu vese vaisa musoro pamwe chete nevanoita nezvematongerwo enyika kuti vaone kuti vakasira kudzosera kuita inge ichitongwa nevanhu vanoita zvematongerwo enyika chete nemauto kuti vanhu vakwanise kunge vachivaranuka kuti vanhu vakwanise kunge vachiinjoya marari avo.
Ko iwo mauto anokwanisa here kumisa pamberi pematare avo echiuto ivo vari kunzi vakasungwa ivavo?
Havakwanisi kupamberi pedare remauto nekuti havanei nemauto havazi mauto. Mauto anokwanisa chete kutonga mamwe mauto anokwanisa kutonga vanhu vasiri mauto.
Gweta rine mukurumbira munyika vamarufu mandevere vanoshanda nekambani yemagweta ekadzere hungwe and mandevere vari parunhare muHarare nestudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nhau zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kilohertz pa medium wave, 4930 pa short wave, 15580 kilohertz pa short wave ne 6080 kilohertz pa short wave. Munokwanisazve kutiona pama Facebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitepfenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page edu ye VOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti vana veZimbabwe vazhinji vakapembera muchine mekunge vanzwa kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vatorerwa masimba nemauto. Ngatinzwe hurukuru yataita navaNgaruvhume.
Vakandemiri chokutanga ndechekuti pakava nemufaro muvanhu vazhinji vana veZimbabwe pakutanga vachiti taakusvika paira itsva kana panguva itsva yekuti vaMugabe vaakuzobva pachigaro. Saka nguva yatorwa masimba kana kuti haitike zvaitika nemauto pakava nemufaro mukuru. Asi mufaro uya waakuita uchidzika nenyaya yeuncertainty iripo yekuti vanhu havasikuchaziva kuti zviri kufamba sei. Zvava kushungurudze vanhu, vanhu vaakutya kuti havachaoni kuti zviri kufamba sei. Kusvikira vaMugabe vaya vaakude kutopukunyuka. Nekuti kufunga kwevanhu nemaonero evanhu vazhinji adairiwe ekuti ive nguva yakupera kwepolitical career yaMugabe.
Tinonzwa iwo mauto achitaura kuti aiwa isu hatina kubvuta masimba, kurakidza kaa kuti vachiri kucherechedza vaMugabe semutungamiri wenyika.
Mauto angati zvavo hongu vari kuda vaMugabe, asi maonero evanhu vemuZimbabwe tiri kuona sekuti nguva yekuti Mugabe anga achipo achitungamiri nyika ino inofanira kuva yapfuura. Ndo chinhu chimwe chete tanga chinyanya kutenda vanhu veZimbabwe kuti kereya vaMugabe ikapera, Zimbabwe yodzoswe pamutemo kana kutungamirwa nemutemo. Constitution yenyika yeZimbabwe inode kupfuurire mberi ichishanda. Izvozvo hatina kana mistake nazvo kuti tiri kuzvida, asi hazvisi kudiwa vaMugabe vari mutungamiri wenyika.
Pane mashoko anga achimbotendererawo mumadandemutando umu kana musocial media umu vaNgaruvhume ekuti vemapato anopikisa vanogona kubatana voumba hurumende inombofanira kubata matomu. Imi munoonawo sei panyaya iyoyo toti vaMugabe vazobvuma kubva pachigaro?
Izvozvo zvinokava kuda kubva kumapato anopikisa kuti vane zvavanowirira nazvo here. Isu tiseTransform Zimbabwe hatingadi kuti pave nemubatanidzwa wetransitional government usina masafety guarantee ekuti pave nesarudzo dzakachena dziri kuinzwa paeven electoral playing field. Hatingadi kumhanyira kutiite excitement yekupinde muhurumende pasina zvawirirwana zvokunzi painzwe sarudzo inodzora demokrasi muZimbabwe. Ndo chinoti chinonyanya kukoshesa ichocho kuti painzwe sarudzo vana vemuZimbabwe vaone mukana wekusarudze mutungamiriri wavanoda. Sakana pasina magarandi iwayo, isu hatingadi kutaura nezvetransitional government isina magarandi yekuti idzoke pakutongwa kutaro zhinji pavana veZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanoonekwa kekutanga muruzhinji kubva patorwa masimba nemauto. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rine mukurumbira munyika rinoti vanhu vanonzi vakasungwa nemauto vanofanirwa kuendeswa kumatare edzimhosva sezvo mauto asina kusendeka bumbiro remutemo yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare patenge tiri panhau na4pm. Anokuenekaya nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Prasiris Jeremiah.